Munyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yenhomba dzeCovid-19 muzvari Miriam Chemhanza vanoti ichokwadi kuti vanhu vakabayiwa nhomba vane mukana wakakura wekurarama kunyange vakabatwa nechirwere cheCovid-19.
Mavhakisini aya taona kuti mavhakisini akanaka chaizvo, mavhakisini anoshanda. Tinonzwisisa kuti vhakisini kana ukabayiwa vhakisini hazvirevi kuti hauchabatwe nechirwere kana kuti hauchawari nazvo, asi zvinoreva kuti kana wavhakisinetwa kudzamu wechirwere mukati kana kuri kuti chakubata unodzikisirwa, uye kana kuri kuti chakubata zvakare hauzorwari zvakanyanyisa semunhu asina kuwana vhakisini.
Mashoko aya atsinhirwawo nemumwe chiremba agara achikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba, Dr. Tinashe Gebe. Vanoti mhando yechirwere ichi iri kupararira zvakanyanya munyika yeDelta variant, inotoda kuti munhu abayiwe nhomba nekuti iri kutora mazuva mashoma chaiwo kuuraya munhu.
Takatarisana nedenda recovid-19, chinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, vanhu vanotambira mumba vanenge vari padhuze nepadhuze, saka risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Hope yedu ndeyekuti sezvo takuzva kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vange vachimaintaina social distance, havanya kutapurirana chirwere. Vakazviita izvozvo kunyange kuchitonhora, risk infection inenge iri lower.
Mumwe chiremba Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti havashamisike kuti mhando yeCovid-19 inonzi Delta variant yakauya neukasha, nokuti ndomaitiro anoita zvirwere zvese zvedziwa kana kuti mavirus nemabacteria.
Tiri kuona kuti chirwere cheCovid-19 chiri kuita anonzi mamutations. Izvi zvinowanikwa mukurarama kwemavirus. Samo anotibvunza kuti vanhu here vari mulabhu vari kuzviita vachipindurudza mavhairasi aya kuti abude akadaro kana kuti chii chiri kuitika. Isu semachiremba tinoti kwete, mutation dzinongoitika. Zvakafanana nemiwo mumhuri umu, kuna wakaita umwe mwana anozongobuda akasiya nevamwe ane mukanzwa wakanyanya sere, ende nekufamba kwenguva mwana aya kana akaramba chirohwa chidi anokwanisa kuita nhini, ndo zvinenge zvichiita vhairasi. Ikaona kuti ndanyaya kukatakwa nemapirisi nevanhu, inochinja maitiro ainoita, ndo inonzi mutation.
Vatiwo kuchinja kunoita denda iri nguva nenguva kunopa kuti rinetse kurapa. Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti
chakaine mama properties ari kuita kuti vanhu vakavhakisinetwa vachiri kukwanisa kubatira chirwere cheCovid-19, asi tiri kuona kuti munhu akavhakisinetwa mukana yake kubatira COVID-19 iyo yeDelta variant mishoma pane uyo asina kuvhakisinetwa. Ndinotori nekakuya ndiri kurapa baba namai vakabatirwa chirwere cheCovid-19, asi mai vakangorwara mazuva mairi vakatopora nekuda kwekuti vange vakavhakisinetwa, asi baba vacho vakaita mazuva. Naizvezvi tichiri kurapa tane more than a week vachingorwara, vari kurikava zvavo, but zvatitorei nguva yakatirebesa.
Mukuru rinoona nezvekupararira kwezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine
muzvinafundo
Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekugeza maoko nguva nenguva, uye nekusaungana-ungana nokuti denda iri harisati raparadzwa zvachose. Mhando yeDelta variant iri kupararira zvakanyanyisa muZimbabwe. Yakatangira kuIndia uko yakauraya vanhu vakawanda. Israel zvinonzi nhomba yePfizer iri kushanda nezvikamu 35% kubva muzana kana kuti 39% kudzivirira kubatira chirwere, asi pavanenge vabatwa nechirwere ichi vakabayiwa nhomba iyi 77% kubva muzana kana kuti 88% vanonzi havazi kuzorwara zvakaitisisa zvekuda kuzoendeswa kuchipatara. Izvi zviri mumashoko atumirwa nepfenyuro yeCNBC nehurumende yenyika ini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini tiri muZambia.